Abhita, eZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira Jonga Mahombe Mukomale Dama, kumbe Jeremiah Bhamu, Sisi Muswari, Rosemary Hans, tinomuda Shoko, wakamirira Zimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kurwadziwa zvakanyanyisa nenyaya yaHonorable Mahombe, zvekuti nezuro chaiye chishanu wakatonoenda kudare reHigh Court wakafaila inonzi muchirungu application for review, kana kuti chikumbiro chavari kunyunyuta kuti izvi zvakaitwa magistrate Makwande sandizvoba zvokuendesa Honorable Mahombe kuchikorobi kujeri kuti wanzi wanotariswe nyaya dzepfungwa. Saka magweta edu haana rufaro, haasi kufara nezvakaitwa. Saka waenda kudare wakafaila application for review. Pamusoro paizvo wabva wamhanya nezuro wacho wakafaila inonzi muchirungu agent application, kana kuti zviri kukumbira kuti dare reHigh Court rinzwe zvikuru panyaya yaHonorable Mahombe nekumhanyisa kana nekukurumidza ndozvaitwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights wakamirira vana veZimbabwe nekurwadziwa kwari kuitwa.
Mati mapuwa here zuva rekuti nyaya iyi ikanzwikwa mudare?
Hatisati tapiwa zuva, takatarisira kuti magweta edu asi mugovera weekend, asi havana weekend, havana zororo, vari kumhanya kuenda kuHigh Court vachidzoka kumahofisi avo kunocheka kuti zvapapi yaaloketwa here, yapiwa jaji here, kana yanzi agent issue here. Asi tinodavira kuti dare reHigh Court richaiconsider kanichaitambira kana kuigamuchira seagent issue, nokuti Honorable Jonga Mahombe havafaniri kunge vari kuchikurubhi hospital. Zvino zviri kurwadza nyika yeZimbabwe naveZimbabwe. Handii ndofunga kuti pamambotsvagawo maona kuti zvinhu zviri kurwadza vakawanda kuti havafaniri kunge vari kwavari ikoko.
Tichitarisa nyaya yakatarisana naMuzvare Mahombe, imi semagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ndezvipi chaizvo zvamunyanya kupokana nazvo?
Tine pamazuva apfuura tine waitaura vakabuda paterevhizheni paTV vachiti vanorwadziwa zvikuru nenyaya yekuti kune vanhu vanongotaura kuti human rights everyday. Asi tinotonetsekanawo kuti pano vanga vari kukombolena kuti issue yekuti human rights everyday inotaurika everyday. But izvi zvonai zvana Jonga Mahombe onai zvatakudzwa ngadzore kakomana kezi naso ako kare mujeri nenyaya yekungoprotesta kuti justice ngaitwe panyaya yekuabdurwa kwataawanda muchehiwa. Imagine, so zvinhu zvinonetsa zvikuru kuti Jonga Mahombe akasungirwa akapomerwa mhosva iye ari nemukodzero dzakambonyikidzwa dzakakanganiswa vakabatwa zvisiri pamutemo, kwete iye ega Sisidi ya Chimbiri netema roa asipa kunzi ndo wakanganisa ndo wane mhosva